Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavateri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri gunyana 18 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
As I stated in my inauguration speech, no person or entity will be allowed to steal, loot or pocket that which belongs to the people of Zimbabwe.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanovhura paramende vachipika kuti hurumende yavo haisi kuzosiya vanhu vachiba pamwe nekuita zveuori.
Tabuda muparamende nemhaka yokuti tiri kuti isusu iti Mnangagwa haana kuhwina maelections akaba. Tiri kutanga kurizolve nyaya yemaelections tisatambotaura zvinhu. Saka togara sei tichitungamirwa nemunhu akatipira nemaelections.
Nengo dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzinobuda muparamende apo vaMnangagwa vanga vachivhura paramende iyi. Inflation inokwira nezvikamu zvishanu kubva muzana, izvo nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hazvisati zvamboitika makore manomwe apfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vatura mashoko avo kekutanga semutungamiriri wenyika pasi pechirongwa cheState of the Nation vachivhura paramende zviri pamutemo. VaMnangagwa vati dare iri richagadzirisa mitemo yekurerutsa mafambisiro emabhizimusi, kurwisa uori pamwe nekuumbwa kwehurumende dzematunhu. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kekutanga muparamende kubva zvavagadzwa semutungamiri wenyika, vaMnangagwa vabvuma kuti zvinhu zvakaoma munyika, asi vati hurumende yavo iri kuedzana pose painogona napo kugadzirisa nyaya dzeupfumi nenyaya dzekushayikwa kwemari munyika. VaMnangagwa vati nyika icharamba ichishandisa mari yekune dzimwe nyika kudzamara zvinhu zvanaka, uyevo vazivisa kuti vari kutora matanho ekuti nyika iwane mari yekunze. Vati pane mamiriyoni mazana mashanu emadhora emari yekunze akatowa nikwa achashandiswa nevemabhizimisi kutanga svondo rino senzira yekupedza dambudziko rekushayikwa kwemari yekunze, iro rave kukonzera kuti zvinhu zvikwire zvakanyanya munyika. Vakurudzira kushanda zvakanaka pakati pehurumende, paramende, mabhizimisi nevamwe vachiti izvi ndizvo chete zvichaita kuti nyika ifambire mberi. Vati uori hauchadiwa zvachose, uye vese vachawanikwa vachiita uori vacharangwa.
As I stated in my inauguration speech, no person or entity will be allowed to steal, loot or pocket that which belongs to the people of Zimbabwe. No one is above the law.
Sekutaura kwandakaita pandakatora mhiko yekutungamira nyika ino, hapana munhu kana kambani chabvumirwa kuba kana kutora zvinhu zvevana veZimbabwe. Hapana munhu acharegwa achiita zveuori nekuti hapana munhu asiri pasi pemutemo.
VaMnangagwa vati pane mabhiri anodarika makumi maviri achazeiwa mudare iri ane chinangwa chekurerisa basa kune vanoda kutanga mabhizimisi. Mabhiri achaita kuti nyika iwane mari yakawanda kubva kuzvicherwa nezviwanikwa zvayo, kuvandudza mashandiro emakanzuro ekumaruwa nemadhorobha pamwe nemaguta nehurumende dzematunhu. Mamwe mabhiri aya ndeanoti Zimbabwe Investment and Development Agency Bill, Mines and Minerals Amendment Bill, Gold Trade Bill and the Precious Stones Bill, ne Cooperative Societies Amendment Bill. Vacho hurumende yavo inoda kuvandudza mashandiro evatapi venhau, nekudaro paramende ichaziyawo mutemo weZimbabwe Media Commission Amendment Bill uye mutemo weBroadcasting Services Act uchavandudzwa. Muumiriri weNorton muNational Assembly vatemba Muliswa vaudza Studio 7 kuti vatambira nemufaro mashoko emutungamiri wenyika sezvo achitaura zviri kuitika munyika, asi vati havafari kuti hurumende haisi kurwisa uori zvakasimba uye iri kuramba ichishandisa mari yakawanda.
And the hurumende inofanira kukata down on expenditure. Mari dzavanoshandisa kuhurumende dzakanyanyisisa. Saka hatingati tine financial discipline. Ukutiona uchidraivha mabenzi, uku achingofamba marange rover and so forth. And ngavashandise industry yemunomu. Wheel of the motor industry namanje yakachengetwa chibagi, asi yakagadzirwa kuti ivake mota. Asi mota dzatiri kudraivha dzisi kumanyufekichwa munomu. Saka izvozvo futi tofanira kuvandudza production kuti industry ikure. Saka Zimbabwe first, meaning kuti even mota dzofanira kunge dzichi
Mutungamiri wemadzishe munyika Chef Fortune Charumbira vati zvataurwa navamunangagwa zvinoratidza kuti vari kutevedza zvavaitaura kubvira pavakapinda panyanga gore rapfuura.
80% yemitemo ndiyo angati mabottlenecks. Ekuti even if you say doing business, but if the environment is not conducive, I decide that town county planning act zvokuichinja that such as a good illustration kuti kuda kutoenda kuriwo serious business. Mining and minerals act toida strike ya futi ndeimwe yanga ine zvigozhero zvakawanda.
Mumiriri wechief South muNational Assembly vakila zivu vaudza Studio 7 kuti vafara kuti mutungamiri wenyika vari kuda kuti mashandiro emakanzuro ekumaruwa avandudzwe.
Makanzuro chayo chayo kuti aitewo something chekuti anokwanisa kunge achidevelopa life yavanhu vavo, asi kukwanisa. Saka kutaura kwa president kuti zvinofanira kutariswa, uye mamwe maex acho ndaakudhara ekuma 1963 1972 hachaindirani nelife yataakurarama iko zvino.
Mukuru wesangano reSouthern African Parliamentary Support Trust vaJohn Makamure vaudza Studio 7 kuti urongwa hwavamunangagwa hwakanaka chose, uye chasara kuti makurukota aunze mabhiri avataura kudare nhasi. Urongwa hwaparurwa nemutungamiri wenyika ndihwo hunotarisirwa kutevedzwa neparamende, uye panguva yavaRobert Mugabe semutungamiri wenyika handi mabhiri ese avaitaura pakuvhurwa kweparamende aiunzwa kudare. Kunyange hazvo nhengo dzeMDC Alliance dzabuda mudare apo vamunangagwa vange vachivhura paramende dzati dzichange dzichipinda muparamende dzichizeya mabhiri aya nedzimwe nyaya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tichiri panyaya iyi, nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urai Zembe, vanoti mashoko aturwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mashoko akanaka chose, asi chikuru ndechekuti anozoteverwa nezviito here. Dr. Zembe vanoti vaMnangagwa vaita zvakanakawo chose pakukurudzira kuti magariro emunyika ave magariro asina bopoto, uye vanorumbidzawo nyaya yekuti matunhu atungamirirwe nevanhu vematunhu aya. Asi vanoti vanoona sekunge vaMnangagwa vavimbisa vanhu zvakawandisa, izvo hurumende yavo ichatadza kusadzisa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvakawanda zvataurika pane zvazoramba zvichikurukurwa nayo vaMnangagwa. Pfungwa dzaiswa hadzo mukati, asi pashoko rorunyararo rokuti ngativei tinoita magariro omunyika asina mhirizhonga, asina bopoto, ishoko rakanaka. Uyewo shoko rokuti izvo kupondwa kwakaitwa vanhu musi wa1 Agasti kuzonanganidzwa zvizere, tingangoti ishoko rakanaka. Tazoona zvachitaura zvimwe zvokuti ngationei nezvekurima zvemigodhi, uye tionei nezvekushanyirana, tionei nezve munharaunda zvokugara, zvokuti tizopa masimba kunharaunda, vanhu vanyanye kufunga nezvo pavanogara, kuitira kuti pfuma yedu nhurimwe nerimwe avanoti maprovhinzi aya ange achisundwa navanhu vomunharaunda imomo. Ipfungwa dzakanaka chose dai zvaigona kuitika zvinhu izvi, asi chikuru chandanyanya kuonazve ndechekuti gwara ravo ravaisa remitemo inenge zakwatira remitemo, zvokuti maonero andaita mitemo iyi inenge yawandisa wandisa kuti tichazodai. Zvinoita kuti kuda basa rokuti zvizobuda rive rinorema.
Tanzgo wa mnanga kuwashitaura kupanyaye kuita corruption kana uori. Vayambira kuti apana anenge ari pamusoro pemutemo achanga achibvumidzwa kubira vana veZimbabwe. Zvinhu zvamunotambirawo sei?
Muroma hozaru zvinorwizi. Tinotarisa makore makumi matatu namasera apfuura aya. Pakaumbwa uori hunotyisa. Uori hwekutanga ndihwo hwekuti munhu wapinda muhofisi sei nomutemo wani. Nokuti vanhu vakasange vasingazivi kuti mutemo uripo ndowedu zvakaita izvi zvamira zvakadai zvakadai. Ndiyo fimbiyo uori yakakurisisa iyoyo. Kuti muzoenda mberi muzoona kuti tinokwanisa kunozvibvisa. Apa paine mitemo mimwe inoonekwa sekuti mitemo youori. Zvinhu zvakakosha maningi nekuti namakare acho anenge asingakwanisi kuti angabvisa uori.
Kwouyawo nyaya yekuti nyika inge ichiwana mari yayo kana currency. Munotarisirawo here kuti zvinhu zvinobudirira tichitarisawo nhoroondo yeZimbabwe?
Kukura gomo namawere. Saka shoko iroro iro kuti Zimbabwe izova nemari yayo. Mari yenyika inofanirwa kubva kuvanhu. Imari yavanhu inofanirwa kubvunwa navanhu.
Mutungamiri weDemocratic Party uye vachiongorora zvematengerwo enyika Dr. Uriah Izembe vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Nengo dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzabuda muparamende apo mutungamiri wenyika vaema senemunangagwa vanga vachitaura muparamende umo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nengo dzeparamende dzeMDC dzabuda muparamende dzichiimba vamunangagwa pavanga votanga kutaura ndokuimba kwechinguva dziri panze pedare reparamende. Pasina maminitsi akati kuti nhengo dzeZANUPF dzanga dziri muAfrica Unity Square dzichiteera mashoko avamunangagwa dzabva dzaendawo pedyo nepanga pane nhengo dzeparamende dzeMDC idzi ndokutanga kuimba dziri parutivi ukuwo mapurisa pamwe nemasoja vachichengetedza runyararo. Mutungamiri wenhengo dzeMDC muparamende uye varisachigaro webato iri muzvare Tabita Kumalo vati kubuda kwavaita muparamende inzira yekuratidza vamunangagwa kuti havana kukodzera kutungamira nyika vachiti vakabirira musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru.
Tabuda muparamende nemhaka yokuti tiri kuti isusu idhi munangagwa haana kuhwina maelections akaba. Tiri kutanga kuresolve nyaya yemaelections satambotaura zvinhu. Saka togara sei tichitungamirwa nemunhu akatibira nemaelections.
Vamogen Komichi vanove nhengo yedare resenate uye vari mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vatsinhira zvataurwa namuzvare Kumalo. VaKomichi vati sebato vave kugadzirira kupinda mumigwagwa vachiratidzira kusafara kwavo nekubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo.
Vamunangagwa vakaiswa nezek vakaiswa neconcord havanakiswa nevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vakavhotera vaChamisa, vakavhotera MDC, ndovatinoziva isusu. Saka isusu hatigoni kuti kugonaiza mutungamiri watozoziva kuti haana kuhwina election. Saka isusu nhasi uno taramba zvaitika nhasi uno kuexpressa shungu dzedu dzokuti toda election inge ichiitwa free and fair munyika muno.
Zvichakadai, imwe nhengo yeZANUPF vaedza ichidarikire vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nenhengo dzeMDC idzi zvinhu zvisingavake nyika.
Vanopenga vaya ndozvinoratidza kuti havasi mature mupolitics. They are not mature politicians. They should accept kuti zvoni my people voted handitika and the president is ED Munangagwa. So they should just accept that and learn to move on. Handitika. No, izvavaita zvino izvi ndozvinoratidza kuti vanhu vasiri mature. Vanhu vasina brain. Totarisira kuti ipapa pamwana vana 5 vana 6 on one but you anoita walk out of parliament whilst the president is addressing. That means kuti they are not mature in politics.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vatakavafira zhou vati upfumi hwenyika hunogona kuramba huchienda kumawere kana pasina kushandira pamwe pakati peZANUPF neMDC.
Ikonomi yemuZimbabwe iri patingati muintensive care. Inoda tsinga dzeoxygen dzinobva kuvanhu vese vangava vezanu kana kuti MDC. Saka Zvazvinongoreva nekuita kwaita NMDC apa zvinongoreva kuti vadenha womangwiro veZANU-PF. Tinoziva kuti veZANU-PF vanoklema kuti vane 2/3 majority muparlament. Saka vanokwanisa kuota womuchigogodza kuomesa musoro kuti varambe vachitoramba machallenges ari kuitwa neMDC. Dare reparlament rotadza kuenderera mberi nokuti rinenge rina makakatamwa. Saka zvinotoreva kuti kusunga dzisimbe kwese kuzano nekuMDC.
MDC inoti haisi kutambira zvakabuda musarudzo dzemusuwa 30 Chikunguru, ichiti sarudzo idzi dzina kufambiswa zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mafashamu emvura anoitika pagore muNigeria auraya vanhu vanodarika zana. Mifananidzo yakaburitswa panepfenyu reterevhizheni nemuvhuro inoratidza migwagwa yainge nzizi dzizere nemvura ine madhaka yaive yakawanda zvekutonyudza dzimba. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip nemumwe wavo vanove mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kuti vasvika pachibvumirano chekudzivirira kurwiswa kwedunhu riri pasi pevapanduku reIdlib riri muSyria. Inflation munyika inonzi yakwira kusvika pa4.8%. Izvo nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hazvisati zvamboitika mumakore manomwe apfuura. Nyanzvi idzi dzinoti izvi zviri kuratidza kuti upfumi hwenyika hwananga kumawere. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT inoti mutengo wekukwira kwezvinhu kana kuti inflation wasvika pazvikamu zvina nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 4.8%. Inflation yakapedzisira kusvika pakadai muna 2011 muna zvita. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti dhora rekuAmerica rave kutengwa nemutengo wakapitwa kaviri kana munhu aine mari mubhanga achishandisa Eco Cash kana kuti One Wallet. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti mashoko egurukota idzva rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube ekuti vanoda kudzora dhora remunyika anogona kunge akakonzera kuti zvinhu zvitonyanya kusagadzikana.
Pakangouya minista mutsva achitaura kuti vangangode kuti vatarise kuti zvingaite sei kuti vadzorere Zimbabwe dollar. Munongoziva kuti nyika yedu ikangozwa kuti Zimbabwe dollar chete, vakangozwa kuti vanhu vari kufunga neizvozvo, vanobva vatanga kutovhunduka. Saka misika inovhunduka. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vatange kumhanya-mhanya vachitsvaga mari yokunze iyoyo kuti vaibate nokukurumidza. Saka kana zvadaro zvinochireva kuti vari kutsvaga mari yokunze kwenyika vanenge vawandisa, vanayo voita vashoma, zvoita kuti mitengo yemari yokunze usumuke.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vakalisto Jokonya vanoti vemabhizimisi vange vambosunga mari dzavo sezvo nyika yainge iri musarudzo nekudaro ndokusaka zvinhu zviri kudhura.
Tiri kubva maelections nokuti vanhu vari kubva maelections vane vaida kumbo ongororawo kuti ihurumende yasarudzwa yakamira sei, zvinangwa zvaende zvipi. Saka vanhu vazhinji vane vakasungirira mari dzavo. Saka zvinoreva kuti paya pane mari dzekunze vanhu vazhinji vanga vakasunga. Saka pakusunga mari idzodzo kunobva kwaita iko kuti zvinhu zvishote zvishayikwe mumashopu.
VaJokonya vatenda kuti kunetsa nekudhura kuri kuita dhora rekuAmerica pamusika ndizvo zviri kupa kuti zvinhu zvidhurewo.
Zvimwe zvaitika futi ndezvekuti foreign currency yanetsa kuwana. Saka kuimporta zvinhu zvazvipinda munyika zviri kushayikwa. Saka ndopanoita kuti mutengo manje weforeign currency ukwire, ndozvanyanya kunetsa. Foreign currency ndoyakwidza mutengo.
Dr. Kanyenze vati zvinhu zvichanetsa kuti hurumende igadzirise matambudziko akatarisana nenyika uye zvichatora nguva.
Zvoda kuti zvinhu zvidzikamiswe matauriro anoitwa zvinhu, vanhu vatanga vagara pasi, vanhu vatanga vaongorora kuti zvauri kutaura izvi zvinobatanisika sei. Saka ndozvinofanira kunge zvichiitwa nokuti mari yacho haiko yokunze kwenyika. Saka tikasagadzirisa nyaya idzodzo nenyaya dzinobatsira kuti tive nekudyidzana nedzimwe nyika nokukurumidza kunozoita kuti Zimbabwe ione mikana yokuona wana nzira dzekupinza mari yokunze kwenyika munyika nokupundusa upfumi hwenyika, ndozvinhu zvichabatsira pane ramangwana kuti tidzikamise misika iyoyi.
Vaimbova gurukota rezveupfumi Dr. Simba Makoni vanotiwo zvinoda kugadziriswa zvinozivikanwa.
Chekutanga, vanofanirwa kugura havi yekukwereta. Ndodambudziko redu guru kubva kuna vamugabe. Kukwereta muno munyika, munoziva kuti chikwerete chehurumende muno munyika inonzi muchirungu domestic debt yakakura kupfuura chikwerete chevekunze kwenyika foreign debt.
Mumiriri weBritain muZimbabwe uyo ave kuenda kunoshandira kuNigeria, ambassador Katriona Lang, vazivisawo nhasi kuti Britain ichabatsira Zimbabwe kubhadhara mitero pazvikwereti zvayo kana kuti maarias ayo ave kusvika pabhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere zvemadhora kana kuti $1.8 billion. VaJokonya vanoti mashoko eBritain aya anofadza. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Blessing Zulu.
Vanotengesera mumigwagwa mumasvingo nhasi vaswera vachiita hwakitina gonzo nemapurisa pamwe nevashandi vekanzuru avanga vachivadzinga munzvimbo dzavanotengesera senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Hurumende yabatana nekanzuri yemasvingo mukubvisa vanotengesera migwagwa ichiti paanotengesera hapana utsanana. Izvo zvinokonzera chirwere chekorera icho chakauraya munhu mumwe chete pachipatara chemasvingo General Hospital svondo rapfuura. Mapurisa ane futi pamwe neekanzuru aswera achitandanisa vatengesi vashoma vange vachiramba kubva mumigwagwa vachiti havasi ivo vari kukonzera chirwere chekorera, vachipomera kanzuru mhosva yekusapa dhorobha mvura yakakwana pamwe nekutakura marara. Amai Lilian Gore vanoti havasi kuzobva mumigwagwa nekuti zvavanotengesa hazvikonzeri korera uye hakuna rimwe basa ravanoita kunze kwekutengesa.
So hatisisi tiri kukonzera korera, tiri kukonzera korera kusasengwa kwemabhini nekusaya nemvura nekukasira kumalocation. Uye mabasa ngavatanga vativhurira mabasa vozotidzinga mutaoni. Nekuti vakatidzinga mutaoni tisati vaona mabasa tinofa nezvara, hatina chekupa vana vedu, ndo pane raramo yedu ipapo pakutengesa.
Sachigaro weMasvingo Vendors Association vaEdward Jacob Manzanga vanoti kanzuru ngaidzivirire chirwere ichi nekuita basa rayo nemazvo kubudikidza nekuwanisa vagari mvura yakachena pamwe nekuchenesa guta pane kupomera vatengesi mhosva isiri yavo.
Isu savanhu vari kutengesa mugwagwa mavhenda tinoona kutoti kwakutongotidherera kwavari kutongoita. Tinokonzera korera munhu wose unoziva. Tinokonzera korera kusauya kwemvura yakachena muvanhu. Uyezve sewa system yakadhakwa kare, yakadhilapidhetedhi yakaora kare. Isu mavhenda tinoti zviraramire maindastri hakuchina. Itoti tichiungana titsvake mari hatikumbiri odha kwavari yokutitengesa. Asi panoraramira munhu ndopaona kuti munhu apararire ipapo.
Asi meya weguta reMasvingo vaColeni Maboke avo vakasarudzwa zvine mutauro vati izvi zvaitwa kuitira kuti kanzuru idzivirire korera uye vati dhorobha ravo harisati ranyatsobatwa nechirwere ichi semamwe maguta.
Muona mvura yanga ichimbonetsa mazuva apera, asi tichagara pasi nevamwe vangu vese tiri 10 tione kuti nyaya yemvura tingaipedza sei. But iko zvino tikutona kuti patova ne progressive move nokuti malocation mazhinji esavapurisi pamvura chinhu chachakambomira chacha nengo yakareba stere saka chinhu chasingakwanisa kuwanikwa musi umwe chete asi yanga iri process then tine nyaya dzemabhini anoda kuti iadresse futi tairewa zvaizvo kuti mabhini anofanira kuti acollectwe nguva iripo zvakarezve chigwere checholera typhoid munomasuwa kisati chapinda saka tikakurumidza kuramba tikakurumidza kugadzirisa nyaya dzemabhini nenyaya dzemvura idzi tinoona tichisevhaivha pachigwere checholera ichi
kunyange hazvo tatadza kubata mukuru webazi reutano mumasvingo dr Ahmed Ashamu kuti tinzwe nezvemunhu wechipiri anonzi akabatwa nekorera svondo rapfuura vakaudza vatori venhau kuti munhu akashayika nechirwere ichi mumasvingo akange abva nacho kuHarare kusvika pari zvino vanhu makumi matatu nemumwe vafa nechirwere ichi uye vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakabatwa nechirwere ichi zvichakadaro mafuta ekufambisa motokari ava kunetsa mudhorobha remasvingo umwe masora mune zvitechi zviviri zvanga zvine mafuta uye kune mitsetse mikuru vanotengesa mafuta aya pazvitechi zeglobe petroleum netotal varamba kudongwa mazita avo vachityira basa ravo vanoti makambani avo ari kunetseka kuwana mari yekunze yekuamerica kuti vanohodha mafuta kunyika dzakapoteredza vanofamba nedzimotokari vakaita savadheregonese vanoti vari kurwadziwa nekupedza nguva yakareba vari mutsetse kuti vawane mafuta
zvinotidzosera shure totanga kufunga rimwe gore re2007-8 kwataimboti taigona kuita queue inoreba kana 5 kilometers tiri mumutsetse tichiva tapo tigarapo saka tatanga ichiti dai vagona kutibetsera hurumende ione kuti yosolva sei dambudziko iroro mumasvingo iri pagulo chete ndava ne more than 5 hours ndiri mumutsetse tichingotevera nokuti kwai kwatabva kure tatanga titori kumarobhots ingouyawo bichana vamwe vanocherawo nemajerikeni vamwe vari kumwawo nemota idzodzo saka kutongoita zvokutongoteverera
kubva pakapera sarudzo zvinhu zvizhinji muzvitoro zviri kukwira mitengo izvo zviri kupa kuti vanhu vatye kuti nyika ingangosvika payakambosvika mugore ra2008 ndakamirira studio 7 masingo ndini Gandri Maramba
yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tanga tiri kutarisa zvaitika muparamende nhasi apo nengo dzeMDC dzabuda muparamende dzichiratidzira dzichiti hadziremekedzi vaEmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika dzichiti mutungamiri wadzo vaNelson Chamisa ndivo vakasarudzwa semutungamiri wenyika kunyangwe hazvo dare reConstitutional Court rakati vaMnangagwa ndivo vaka sarudzwa zviri pamutemo regai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii
uri kutaura naamerica pesurai ndiri kujobek ndinoti kune vanotungamirira veMDC vari muparliamendi vabuda muparliamendi aindoona sekuti vagona because hapana chazvinobetsera kuti varambe vachingoteerera chinhu chimwe pasina kana chimwe chinhu chinombogona kuti chingagadzirwa
hello makadei
tiri wade tiri kutaura nani uye muri kupi
mutaura na Pauline Jatioka ari kuZimbabwe muguta reHarare kuHarare kuri right tambopfuurawo nako kuparliamendi
ehe
kwakune mutungamiri wenyika tikaona mamembe oparliament vebatore ndisi alaini vanga vari kupanzi vachimba havanga vachimba nziyo dzavo dzakasiyana-siyana kuti hatidi kutongwa nevanhu ava tichii but now isusu tiri kuti vanhu ndo basa ravo ravanenge vaendera kuparliamendi kuti vanoimba nekubuda muparliamendi vachita zvavanga vachita zvaiziya hatisiwamanikidzo kuti harespekte mutungamiriri wenyika nokuti vavanga vachipawo nyaya dzekuti tiri kurwira vhoti yedu yakadiwa tikuramba tichimira nemutungamiriri wedu ebatiro reNDC alliance but tiri kutona zvimwe zvinhu zvakakosha for example vanhu vari kufa nekorera they should be fighting for that not kuramba vachirwira vhoti yavari kuziva kuti yakabiwa kana kuti haina kubiwa no one knows kuti what happened but now Emerson Mnangagwa ndiye mutungamiriri wenyika nyika ngaichiendera pamberi ngavanhirire vanhu vazhinji vari kufa so tinokatarisa kuti tinanaglenzikunanani vanhu vari kufa hakuna chiriko hakuna chinjininga yakanyanya inenge ichimboitika but namina kuparlamendi vari kuparlamendi vari kuimba vachita zvisane basa rese variko kuti saka inini secitizen nemunomunyika ka ndiri kuti ngatichimboenderai pamberi tiendese zvinoisa nyika pamberi tiite development yenyika noti zvekuramba vanhu vachita zvemagiraji avo nechii
inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
vateereri musakanganwa kuteerera chirongwa chedu chevechidiki chethe connection apo tiri kutarisa mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pastate of the nation address yavaita nhasi muparamende sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanovhura paramende vachipika kuti hurumende yavo haisi kuzosiya vanhu vachiba pamwe nekuita zveuori. Inflation inokwira nezvikamu zvishanu kubva muzana, izvo nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hazvisati zvamboitika makore manomwe apfuura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekaya nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndekusiyai mina Standekile Mhlanga.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.